MP akawanda mari yavasati vaiona. Asi community vari kuimbisa kuti ndozvavakaita. Kati hakungoti vanhu vamirire kusvikira matransfe yacho aitwa kusvikira musi wemugovera. Ndopari kufungidzirwa kuti mari zhinji dzinenge dzakutarisika kuonekwa mumaakaunti iwayo. Asi maMP mazhinji anga ari kubvunza bvunza bati tachingovatsopatsanangura iyoyo kuti zvinhu zvinotoraka nguva asi zvinhu zvinoitika chiripo ripo. Zvasiyana nemari yeri kuita yekutambidzwa mumaoko inenge ichiiswa mumaakaunti zvine maprocess akasiyana siyana zvichibva nemabhengi acho.
Vagwenese, zvinorevei izvi kuvadare veparamende kuwana mari yavanga vakamirira kwemakore matatu pane ino nguva?
Ndofunga kuti kunhengo dzeparamende zvichareva kuti maprogiramu avo avanenge vachiita mumaconstituents avo anenge akwanisika kuti afambe zviri nani. Nokuti mari yakaifanirwa kuti munhu apiwe gore rimwe nerimwe va2008 apa takatova mugore rechina vanhu vachienda kumatare eparamende vachienda kumakomiti pasina chavari kubhadharwa pamari dzavakange vachifanirwa kupiwa pamutemo. Saka zvinhu zvichafadza nhengo dzeparamende kuti mushure menguva yakareba kudai izvi vanenge vakupuwa cheuviri pabasa ravanenge vari kuita.
Vazhinji munyika vanogara kufunga kuti munhu unge uchiwana mari yakarara zvayo ndonge wati wauda kunoita zvepolitics. Munovaudza kuti chii pane ino nguva vachiona zviri kuitika kuvadare veparamende izvi?
Aiwa, vanhu vanofanira kuziva kuti kana uri nhengo yeparamende unoita zvakawanda. Chekutanga ndechekuti unenge uchitarisirwa nevanhu kuti unenge uchiita mitsangano navo. Ivo vanenge vachitarisirawo kuti pamwe uchati wabhadharira maschool fees, ndufu zhinji dzinobva dzatova mutoro wedare member of parliament kusvikira pamotikari dzakuti dzafanika kuti mafuneral parlour zvitakura vanhu vanenge vashaika mumaconstituency. Saka basa anowanda. Isiwo mutaundi vanenge vachitotsvaga mari dzemarendi, mari dzokuendesa kuchipatara vanenge vabva varwarirwa. Saka mabasa ese vanenge vachifanirwa kuti uite semumiriri wevanhu. Saka hazvisi nyore. Saka dai kuti vanhu vazive kuti kumirira vanhu hachi chinhu chokuti usongoti zviri nyoreba. Hazvisi.